Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero ya kanaka wa tereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 16, 2023. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yodaidzira musangano wechimbi chimbi nevamiririri vedzimwe nyika kuti itsanangure kuti zvinhu hazvina kuita manyamamire nerongo munyika. Asi mutungamiri webato Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvinhu zvakaita midigari uye vari kufara kuti pane vari kuruma vasingafuridzire panyaya iyi vakaita seSADC. Zvizvarwa zveZimbabwe nezvedzimwe nyika zvakawanda kusanganisira zvekuSouth Africa zvakaurayiwa kana kupambwa muhondo pakati peIsrael neHamas. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Amon Murwira nhasi vaita musangano wechimbi chimbi nevamiriri vedzimwe nyika vari muZimbabwe vachivasuma kuti munyika hamuna dambudziko. Izvi vamwe vanoti munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye hurumende iri kuzviona kuti inogona kubatwa seyakageza negoka munyama. Izvi zvinotevera sarudzo dziri kushorwa nevakawanda kusanganisira veSADC neAfrican Union uye kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa Residents Coalition for Change mudare reparamende. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura vari kumahofisi ehurumende munhu Mutapa muHarare nhasi vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira vati kuratidzira nekusaenda kudare reparamende kwenhengo dzeTRIPC hakurevi kuti Zimbabwe haichatevedzera mutemo.
Kana bato rinopikisa riri muparamende vakafunga havo zvekuzvibudisa zvenguva pfupi kana zvachose mumabasa eparamende. Hapana gwanza rinoitika panyaya yebumbiro remutemo wenyika. Mapato kana munhu ane kodzero yekuita sarudzo kuti anoda kutora chikamu chake here munyaya dzenyika.
Vamurwira vati hurumende haipindire pane zvinenge zvichiitika mudare reparamende uye kumatare nekudara haina chekuita nekudzingwa kwenhengo dzeTRIPC mudare nemumakanzuru. Nhengo dzeTRIPC 24 dzakadzingwa muNational Assembly nemudare reSenate zvichitevera tsamba yakanyorerwa matare maviri aya nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Chabangu. Asi kunyange veTRIPC vakanyora tsamba vachiedza kujekesa kuti vaChabangu havana masimbaya, mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vanonzi havana kuzviteerera. Vamurwira vatiwo vanopikisa vagara havadi kutambira zvabuda musarudzo uye vakati hurumende inoda kuita nhaurirano nevanopikisa kuburikidza nePollard. Asi mutungamiriri weTRIPC vaNelson Chamisa nevamwe vanopikisa vanoti zvePollard ndezvemugotsi matsuru. Kunyange vamwe vakaita savaJob Scala vaJacob Ngarivhume nevamwe vebato president kwakazi Republic Party vapfumba mwe vari mujeri nezvinonzi nevamwe nyaya dzezvematongerwo enyika vamurwira varamba kuti pane vari mumajeri nenyaya dzezvematongerwo enyika vachitaura mushure memusangano wanhasi mumiriri weRwanda vaJames Musoni vanotungamirira mubatanidzwa vamiririri venyika dzemuAfrica muZimbabwe vaudza Studio 7 kuti vagutsikana nezvataurwa nehurumende kuti zvinhu zvakagadzikana munyika.
The brief thing has been very helpful for us to understand.
Musangano wataita watibatsira kunzwisisa kuti munyika mune kugadzikana uye hamuna dambudziko. Vanopikisa vanofanirwa kutarisa mitemo nenzira dzekugadzirisa makakava sezvinotarwa nemitemo vozvitevedzera kugadzirisa kana vane zvinyunyuto.
Achitaura neStudio 7 mutevedzeri wemutauriri weTCC vaGift Ostalos Ziva vati munyika mune dambudziko guru kunyange hazvo hurumende isiri kuda kuzvibvuma.
MuZimbabwe mune dambudziko, there's a constitutional crisis muZimbabwe yakabuda nenyaya yesarudzo dzakaita zviri pamutemo. ZANU-PF inoabusa makots, inoabusa mainstitutions of the state.
Murwiri wekodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Democratic Institute vavekesela gumbo vatiwo hurumende iri kureva nepasipo nekuti munyika maberekera ingwe kune vanopikisa.
Inopomhera vanhu vamapolitical opponents chuma crimes kuitira kuti vakavharwa mujeri. Inongoshandisa tuma crimes itoto kuti macriminals asi mapolitical prisoners. Isu tinenge tichiziva kuti aya mapolitical prisoners.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyika dzakawanda muAfrica nekunze hadzisi kufara negwara rato raZimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Kusagadzikana muZimbabwe kuri kupa kuti vamwe vana veZimbabwe vapotere kunyika dzakavakidzana neZimbabwe zvokonzera matambudziko munyika idzi. Nyika dzakatemera vamwe vatungamiriri vehurumende dzakaita seAmerica dzinoti zvirangwa zvisi kuzobviswa kusvika Zimbabwe yatevedza utongo wejekerere nekuita sarudzo dzakachena. Vaongorori vesarudzo veSADC neAfrican Union vakati Zimbabwe haina kuita sarudzo sezvinotarisirwa nemasangano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi, mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika mune matambudziko kwete zviri kutaurwa nehurumende. Vanotiwo zvakataurwa neSADC zvakaburitsa pachena kuti muZimbabwe zvinhu zvakaita manyama amire nerongo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chokutanga chatinoita kukokotedza SADC kuti yaita vatete chaivo, sekuru chaivo, vanoti vakaona uchizvindikita mudzimai kana kuzvindikita murume mumba mako havadi chakafukidza dzimba matenga, vanoenda vonozvitsveta pamusoro zvoyanikwa kuti zvizivikanwe kuti paita dushura mumusha. Ndo zvaitika muZimbabwe. Saka tinotenda uye zvakanakira Africa kuti tinoonawo mapazi kana kuti organizations emuAfrica achitendeka chakashata.
Asi vamwe vanenge vasiri kunyatsofara nepakanzi neSADC vanenge vasina kugutsikana nezvabuda musarudzo vanofanira kutanga vapedza matare ese emunyika zvichireva kuti kuenda kumatare. Munoona sei pfungwa iyo?
Vanenge vachitaura vakarekera nezvinoitwa pamatanho kune dzimwe nyika kunenge kune zvinhu zvakamira zvakanaka. Iye munozviziva kuti matare edu edzimhosva tine nyaya dzakawanda dzinoendako, hationi pachibuda chinhu chinobuda ikoko. Tanga tine nyaya tisati aenda kusarudzo yekuti pane vanhu vakaita madouble candidates vachityora mutemo vachitumwa nefazi vachinyedzedzera kuti iTCC matare edzimhosva haana kutibatsira. Tine nyaya dzakawanda dzinosanganisira dzimwoje vamwe vaida kumira semakandidati mapresidential hadzina kufambiswa zvakanaka. Munhu anofanira kuti ati kana aenda kudare redzimhosva ndo kwaari kuenda kutsime rinopedza nyota, kwete kuvasvika ikoko wana tsime rakapwiswa. Afrika tine ndiani? Mvura yakangwa muchero muchainga yakangwa neZANU-PF. Hakuna kana chinobuda ikoko panyaya dzekodzero, panyaya dzekuti pave neutongi hwejechekere. Saka matare edzimhosva hongu SADC haina kutadza, iri kutaurawo nemazira enyika kuti kazhinji zhinji panotanga paitwa zvemunharaunda imomo. Nokuti kana vanhu vachinge vapokana mushaka hamungotangi maenda kwasabhuku, munotanga magadzirisa mumba imomo. Asi kana baba vaita chibhengene ravabhinya kana kuti mai vavachikweya ravabhinya, hamurambi muchingoti taurira naye mumba imomo nokuti munotozofiwa pakutodikwa kuti nyaya iyi ichitoyambutswa iende kwasabhuku iende kumatare makuru saka dare guru pari zvino inyaya yesadhaki ndo saka muchiona takatenyorera ndakanyora gwaro kusadhaki kuno kuzimbabwe kwaita dambudziko ndichitsanangura sei tisina kuenda kumatare edzimhosva nokuti aingozviziva kuti uyu unenge uri munhu nurandakapiya
vati vapindura here vesadhaki ava vachamisa
havasati vakanga vati vandakunzwa kuti vegani p f vanoti chino kuti kukanya urangani vamwe vanonzwa ndichitaura nguva nenguva kuti nyika inofanira kuti vanhu vaonesani isuwo toona sekuti pamwe kupusa pamwe kunonoka pamwe kuneta tsavirai ngoma usiku hurefu kukanya urangana
pane nhaurirano here dziri kumboedza kuitwa pakati pezanu pf netripc parizvino
isu tiri kuti nhaurirano dzinofanira kuchetwa nemwana wese wemuzimbabwe vese vane maorganizations akazvimiririra kubva kumachurch macivil society vanomirira maprofessional groups newese vemabhizimusi vashandi matrade unions mapato makuru arimo munyika vanhu vakataura vemuzimbabwe 2 million vakati vanechitaura nesarudzo dzine gakava 2 million vakati vanoda tripc then vamwo vashoma vakati vanoda zanu pf ndobva vawedzerwa kututsirwa kuti isvikewo ku2 million saka nyika yakatsemuka nepakati
mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vari parunare muharare kota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaantony blinken vasvika mutel aviv israel nhasi kuti vaite mumwe musangano nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vabenjamin netanyahu vakaita misangano nevatungamiri vedzimwe nyika dzemumiddle east misangano iyi iri kuuya pari kutyirwa kuti mauto eisrael akapinda mugaza hondo iyi inogona kupararira zvikuru vanhuwo zvavo vakatanga kufa iran nechikwata chehezbollah chemulebanon vakatoyambira kare kuti vanogona kupindira kana israel ikatumira mauto mugaza asi america yakayambirawo kuti ichatora matanho kune vanoda kupindira pagakava rehamas neisrael iri zviuru nezviuru zvevanhu zvafa muhondo iyi kusanganisirawo zvizvarwa zvesouth africa america china canada nedzimwe nyika uwandu hwezvizvarwa zvedzimwe nyika hwapambwa hwasvika pazana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 199 ukuwo zvizvarwa zvedzimwe nyika zvafa uwandu hwacho hwasvika pazana nemakumi matanhatu nevatatu nematanhatu kana kuti 166 mukuzeya nezvenyaya iyi ivan zininga westudio 7 abata sachigaro wesangano rinomirira vatema vechimoslem muzimbabwe reensikelelo makomborero sheikh laja yasin kuti anzwe maonero avo
vanhu verudzi vanosanganisira vamwe vanotevedzera chitendero cheislam vamwe vanotevedzera chitendero chechristianity nevamwe vanotevedzera zvimwe zvitendero zvakadii zvakasiyana siyana
saka zvakazouya sei kuti imo muhamas chete mudunhu iroro ndiwo mangoti nanga nehondo kudai
vanga vari musha wevanhu vanotevedzera chitendero zvakasiyana siyana so from that time pakabva patanga kurisana then ava vari kuzvidana kuti pari zvino maisraelites ndiwo vakatanga kutora pashoma nepashoma minda nemapositions avo vanga vachigara imomo kusvikira nhasi uno motoona kuti iyo israel yatora pakati kurei panga pasiri pavo
zvochiitwa sei kuti nyaya iyi igadziriswe hondo iyi ipere
I think munoona sematauriro anoita vari kuun vakuru vekuun pane vanoitwa ivo francesca albanese anova anoshandira kuun pekutanga apo I think about 3 years ago vakataura kuti zviri kuitika mu Israel Palestine iko zvino yava yatinoti apartheid zvakafanana ne colonization yakaitika munyika medu muZimbabwe ikasikira pakuti pakaita chimurenga. Saka vanotaura ivo kuti apartheid ipere, one of the best solutions ndeyekuti pave ne a two state solution zvichienderana nezvakabvumirana, pamwe chete kuti imini penyu pakutangira apa pachiperera apa pavo panotangira apa pachiperera apa.
Avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira vatema vechiMuslim muZimbabwe reInzikelelo Makomborero Sheikh Laja Yassin vari parunare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Ivan abatawo mutungamiri wechitendero chemaJudha echitema muZimbabwe reHarare Lemba Synagogue vaModrek Maeresera kuti tinzwewo divi ravo.
Tinotarira kuti yakatanga sei hondo iri kuitika yezvino. Kare vakaitenda zvakafanana nekukura vataita kare vaiona munhu akatenda musiko. Tiri kuona anorova pamuromo waakupa marules chiwewe ndouriwo watanga. Hamasi yakatenda Israel and zvakaita zvaakaita kutsiwa chete kuri kuitika and haungazoni uyo waakuchinarova pamuromo. Iyoyo atanga mhanda yacho zvingaitawo.
Tinonzwawo kuti vanhu vakuvara huwandu hwavo nevanhu vafa huri kuramba huchikwirira zvakanyanya. Munoona paine zvingaitike here nekuchimbidza kuti hondo iyoyi ikurumbidze yapedzwa?
Kufa kwevanhu kwakashata, hapana munhu angafarire kuti vanhu vakutambura. Kazhinji vanhu vanonyanya kutambura ndevanhu vasina mhosva. Vaiona vanhu vakadzi nevana ndovari kunyanya kutambura. Zvinhu zvinoshungurudza mwoyo. Asi tikatarira Israel tinofanira kuita zvinonzi deterrent. Zvinonzi deterrent ndeyekuti iwo kana wadenda mangwana wotaridzwa kuti usazotende futi. Saka tiri caught in between kuestablisha deterrent nekupa vakawanda vasati kunyanya vasina mhosva tevakatevana.
Ndingapedzisirawo ndichitarisa kuti kune masangano anombobatsira akaitawo sana United Nations nemamwewo nedzimwe nyika dzekunze dzingada kupindira. Munoona zvine zvadzingaita here pari zvino kuti nyaya idzi dzigadziriswe?
Chimini chishuviro changu ndechekuti kana chazvikwanisika kana anonzi mahumanitarian corridors ayani aitwe nyika dzinopesera idzi dzipinde. Israel ichiita zvairi kuita kuti iyoyo yeses asi vasina mhosva vana nevakadzi nei vange vachibatsirika nerubatiro rwakaita semvura zveutano vanorwara vachirapwa vasina pekugara vachipiwa shelter zvakadaro kuti zvisanyanye kunge kuita kushungurudzika kwevanhu.
Avo vanga vari mutungamiri wechitendero chemaJudha echitema resangano rinonzi Harare Lemba Synagogue vaModrek Maeresera vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
A muko zia zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika ya America vaJoe Biden nasi vati havachaende kudunhu reColorado sezvo vachenge vari kumuzinda wavo weWhite House uko vari kutarisirwa kupota vachisumwa zviri kuitika muhondo pakati peIsrael neHamas. VaBiden vanonzi vanogona kushanyira Israel mazuva anotevera. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri weLiberia vaGeorge Weah nemutungamiri webato rinopikisa vaJoseph Boakai vanonzi ndivo vari kutungamira musarudzo yemutungamiri wenyika asi vakasiyana nemavhoti mashoma. Muchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezveutano, kunyange vanhu vanodarika zana vari kufungidzirwa kuti vafa nechirwere chekorera, vanodarika zviuru zvishanu vabatwa nacho, vamwe vechitendero chechipostori vanonzi vachiri kuramba kunorapwa kubuhera. Mumwe akatanga kutaura nezvekupararira kwechirwere ichi muhurukuro neStudio 7 anoti ave kubatwa seakageza negoka munyama munzvimbo iyi. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Amusande Macheta avo vakaudza Studio 7 nezvekupararira kwedenda iri kubhuyera mudunhu raIshe Nyashanu vanoti vamwe vavakidzani vavo vekereke kwaJohani Marange havachadi kutaura navo. VaMacheta vanoti vanhu vachiri kufa munzvimbo iyi vachiti pane rufu rwemukadzi akatofira mumba.
Mai ivavo vakashayika nenyaya yekuti wakanga wakaiswe mumba ine chete kuti vaende pamasasa pakirinik kuti vandorapwe ipopo, asi vakaramba vakaiswe mumba namai vacho. Kufire mumba macho asi korera kunokuyungo iri kubata mavillage ari manext chingoti apo neapo apo neapo. Pane vakafa vaya vese hatidi kuti tivavakire kana kuunganepo padzimba dzacho tichiite mamwe maprogramu etirikuita.
VaMacheta vati vacharamba vachitaura nezvedenda iri sezvo richigona kuparadza upenyu hwevakawanda.
Saka vanhu vazhinji vamwe vaakunzwisa nezvekorera havasi kuendepo, asi iyo kutaura kudai pato nechimwe chikwata chakatoungana chitoite zvekutoti gadzegadzee makuwa nekunga kurya kunga kushambisira ndaka ndio zvinhu zvetiri kutinetsa kuno. Vanhu vari kunoku vanode dzidziso yakanyatsokukura chaiko.
Mukuru wesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe Bishop Johannes Tanga vaudza Studio 7 kuti masangano anomirira zvitendero izvi haana kubatara, ndosaka dambudziko remapostori ekwaMarange risingaperi.
Bhonzi yangu kunyaya yawataura ndeyekuti collaboration mukushanda pamwe chete ndiyo yakakosha kuti tiite senyika, church, media negovernment. Tinofanira kunge tichitsvaga nzira dzokushanda pamwe chete. Justice, kuparwa kwedzimhosva, vanhu vakawanda kuseri kweshoko raMwari. Izvozvo zvinoda kuti tikwanise kushanda tose.
Chopindanga vaendera mberi vachiti zvikwata zvikwata zvemasangano aya anomirira zvitendero izvi ndiwo avhiringidza kuongorora mabasa avo. Studio 7 yambwedza kubata Ishe Nyashanu vanotonga dunhu reBuyera South asi vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi vaShepherd Chengeta vanova mambo makumbe wedunhu reBuhera vaudza Studio 7 kuti dzidziso yezveutano nezvekutyorwa kwekodzero dzevanasikana vanorozwa vasati vabva sera nekuti hapana matano akasimba ari kutorerwa vari kutyora mutemo.
We have made a lot of progress. It is cascaded down to my villages. Takaramba tichirekana plani international and so on. Zvokuti takaenda kumapostori kwachishekuchaamata kutopichativi mukati memapostori and also iva vemapurisa pasipacho zavo tiri kupiwa mukana wokutaura pamachechi especially kwamarenga kwangu kuyakuya.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vati zvakakosha kutaura nevekereke yeJohani Marange.
Tinenge tichitarisirawo zvekare kudai hurumende yaita hurukuro nevakuru vekereke idzodzo avo vasingabvumidze nhengo dzavo kuti vaende kuzvipatara. Vakagarwa navo pasi vakaudzwa manakiro azvakaita kuti vange vachienda kuzvipatara. Tinoona dambudziko iroro rinokwanisa kugadzirisika. Asi tikasaisa hurukuro navo zvinonetsa kuti tigadzirise dambudziko nekuda kwokuti harisi dambudziko idzva revamwe vanhu vasingabvumidze
nungo dhavo kuenda kuzipatara.
Urukotare utano, Dr. Douglas Mombeshora, vanoti denda rekolera, riri kupararira zvakanyanyisa zvokuti dunhu reBuhera ndiro rine huwandu hwevanhu vakatapurirwa uye nekufa munyika. Dr. Mombeshora vanoti dambudziko guru mudunhu iri zvikuru kuBuhera district nderekushayikwa kwemvura yakachena zvokuti kuchatangiswa chirongwa chokuchera zvibhorani mudunhu iri. Vatiwo mamwe mapostori emudunhu iri ari kudzosera shure zvirongwa kusimudzira utano munharaunda nokuti havadi kuenda kuzvipatara. Hatina kukwanisa kubata mumwe mukuru wekereke yeJohan Marange vaNimrod Taguta kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 kuHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Munau dzemitambo vateriri tiroda kukuzivisai kuti mangwana tichange tine hurukuro na Elliot Mujaji uyo akasimudza pasi rese nekutora menduru dzegoridhe makundano ekumhanya nzendo pfupi dzakaita se 100 meters kumakwikwi eWorld Paralympic Games. Kubvira ipapo Zimbabwe iri kungoenda kumakundano aya asi ichidzoka isina chayakabata, izvo zviri kurwadza Mujaji. Nekudaro musakanganwe hurukuro yakakosha iyi yakaitwa naemutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati na Elliot Mujaji. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Mujaji anoti Zimbabwe yasarira zvikuru kwete mumitambo yevakarema.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yegwara igwaro rakaburitswa neSADC nezvesarudzo dzemuZimbabwe dzinonzi hadzina kufambiswa zvakanaka, uye musangano wechimbi-chimbi waitwa nasi nehurumende ichisuma vamiriri venyika dzemuAfrica vari muZimbabwe nezvemamiriro akaita zvinhu. Tichatarisawo nyaya yehondo inotyisa pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisaya anoti 909 a.m. 4930-13860-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pa shortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende nasi yadaidzira musangano wechimbi-chimbi nevamiriri vedzimwe nyika kubva muAfrica kuti itsanangure kuti zvinhu hazvina kuita manyama amire nerongo sezvinonzi nevamwe zvaita munyika. Asi mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka, uye vanotiwo vari kutenda SADC nekubuda pachokwadi kuti sarudzo dzemuZimbabwe hazvina kuitwa zvakanaka. Zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda kusanganisira zvekuSouth Africa zvinonzi zvakaurayiwa kana kupambwa muhondo pakati peIsrael neHamas. Vamwe vechitendero veJohan Marange kuBuhera vanonzi vari kuramba kurapisa vatendi vavo izvozvo pakuti kupararira kwechirwere chekorera kurambe kuchienderera mberi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Hola mgela ku Studio 7 mhlaka 16 kaMfumfu 2023 ngoTaboka Ncube endabeni zethu lamhlanje
indaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C.
Esilazo namhlanje
anza lezombusazwe elabameli ePhalamende ngokufuna kwalo ndingacabanga ukukhipha abameli bakhe ngokufuna kwazo okwesikhatshana kumbe okwesikhathi eside akuladuma usekelo sombuso.
Uhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change edalele ePhalamende.
Kusobala ukuba lokhu okwenzakala kumalunga ethu eParliament kwenziwa yiZANU-PF.
Kodwa ibandla eliphikisayo ele-CCC lithi kulesandla semfene okwenzakala kubandla leli. Amalunga edalela eParliament lamakansila ebandla leCitizens Coalition for Change bathi kabasoze behambe emsebenzini abawukhethelwayo nguZulu okwamaviki amabili besenzela ukusekela abanye babo abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change edalela eParliament esithi lokhu yikulwisana nje kwabantu bebandla eliphikisayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphuma emhlanganweni obuphakathi kosaphethe isikhundla zomphathintambo kaHulumende obona ngamazwi omhlaba umnumzana Amon Muriwa labameli bezigodi zeAfrika kweleZimbabwe. Asizweni umnumzana Murira echasisa,
where political party in opposition and represented in parliament of its own
andla lezombusazwe elabameli eParliament ngokufuna kwalo ndingacabanga ukukhipha abameli bakhe ngokufuna kwazo okwesikhatshana kumbe okwesikhathi eside akuladuma usekelo sombuso wethu.
Uqhubeke esithi ungamanga ukuba abantu abasemajele abebandla liphikisayo babotshelwa ukuchothoza uhulumende. Umnumzana Murira uphinde wathi ukhetho solwedlule kuleli njalo akusoze kube lokuhulumende womanyano ngoba uZulu weZimbabwe sowakhetha ibandla lakhe. Omkhulu wabameli beAfrika kuleli engumeli weRwanda umnumzana James Musoni uthi abakhathazekileyo kabaye emthethwandaba.
I think they should look at what she's provided for in the laws of this country and they follow them to sort out any issues that arise.
Kumele bakhangele okukusisekelo sombuso welizwe bakukhangelisise lokho ukuze balungise okulakho ukuhlupha.
Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi kunenge okuhluphayo kweleZimbabwe okumele kulungiswe. Uthi kugoqela ukuxotshiswa edayile ePhalamende kwamalunga ebandla lakhe okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla leCCC.
In fact, this is not a CCC matter. It is ZANU-PF's attack and assault.
Akulani lesisiC lokho yizani PF enza lokho usobala ukuba lokhu okwenzakala kumalunga ethu eParliament kwenziwa yizani PF
umnumzana Chamisa uphinde wathi kumele kukhululwe abavalelwe entilongweni abanje ngomnumzana Job Scala okuthiwa watsho kuzela udlakela
political prisoner people like Job Scala that is women
silazo izibotshwa ababotshelwa ezombusazo uJob Scala ungarivume labe MRP kumele bakhulule
uncome owenziwe inhlanganiso ye Southern African Development Committee SADC ethi kumele kulungiswe ezokhetho kwele Zimbabwe
the principle and approach of having African solutions to African problems
kumele kube kuthengisa ukuba indubo zeAfrica ziqedwe ngabantu beAfrica okwathiwa ngabantu ukuba ukhetho lolu aluzange lukhiphe okwakufunwa ngabantu
akakhulumanga kangako ngokuqhuba olunye ukhetho eZimbabwe kulandela oluqhutshwe ngoncwabakazi ethi alwenziwanga ngemfanelo ingcishi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Khumbo uthi iCCC kumele ihlele indlela zokuvikela udubo olufana nalolu abalalo lokuxoshwa kwamalunga alo
confusion esiyibona ku-TCC yakuloko bebizibe-recallana eParliament ikureflecta on i-problem esiyasikhuluma ngayo ukuthi i-opposition kumele iphume ku-state of nature lapho kungela mthetho khona umuntu wenza okufunayo ngenxa yokuthi kungela mthetho oqondisa abantu ukuthi amandla anje ayenziwa ngubani amandla awurecallwa asezandleni zikabantu kumele kube ne-constitution kube nama-structures from national up to village level esiwazi ukuthi bareporta kubani olamandla okurikhola abantu ngubani kungabe njalo amakhosi eZimbabwe kuba lula ukuthi echasise umthetho njalo eprotect abantu aba-electwe ngamaZimbabwe
eleZimbabwe lachuba ukhetho ngoncwabakazi lonyaka olwachothozwa yi-SADC European Union kanye ne-African Union abathi kalwenziwanga ngemfanelo ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
Amalunga edale lePhalamende lamakansila ebandla leCitizens Coalition for Change vathi kabasoze behambe emsebenzini abawukhethelwayo nguZulu kwamaviki amabili besenzela ukusekela abanye babo abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla leli. UChabangu uthi abazakwekela bazathwala nzima njalo balakho ukuxotshiswa kumakhansile lakudale lePhalamende. Kubika uEzra Chisasibanda.
Amalunga wonke aleli bandla athi kawasoze ayesebenza ePhalamende lakukhansili emele izigaba zabo kuze kuyefika umhlaka 25 imfumfu. Acothoza isinqumo esenziwa nguChabangu esoxothiswa kwabanye babo. Umnumzana Priest Dube oyebandla leTriple C omele isigaba seNtumba leNjube edale lePhalamende ukhuthaza abantu ukuthi babazwisise ngesinqumo esenziwe libandla lakhe.
Sela ukubana libekezele, libe lothando, libe ndawonye sibambaneni, angisoze ngalichiya eNtumba leNjube constituency njengomuntu elangikhethayo ngizabe ngilani. Lokhu nje esikwenzileyo kathesi kumbe esikwenzayo okwe disengagement ukuzama nje ukusenda i-message kakhulukazi kulaba abafuna ukuganga ukuzama ukuthi bakhiphe abantu abakhethwa ngabantu kuma constituencies sizama nje ukusenda i-protest message.
Umsekeli kameya uKhansela Donaldson Mabutho ku-Ward 9 ngomunye wabaxotshwe nguChabangu uthi bangena kuZulu hathi emahofisini ekhansili.
Thina sizabe sisebenza lani zakhamizi nyawo lunye lani ma-residents eTempopo senior citizens lama-key stakeholders ethu. Ukhansela wenyu khona nikhona ehofisini yami kathesi ngiseva linama-residents ka-Ward 9 Mpophoma. Loko kukhulunywa kwabo baba uChabangu lokho hhayi bayaphupha sizobona ukuthi kuyozala nkomoni.
UChabangu uthi uzajeza wonke amalunga leli bandla angaxotshwanga enyekela ukuya ePhalamende lakumakhansili.
Kasikwazi lokhu ukuthi kulabantu abazadisingeja. Thina sazi ukuthi ama-members of parliament baku-suspension bengaqeda i-suspension yabo bazahamba emsebenzini bayekwenza umsebenzi lo abawukhethelwayo ukuthi bawenze. Kodwa nxa kuyukuthi babe sebethethe khonokho okuthiwa yi-disengagement izembe lizakhala.
Kusenjalo amagqeda ebandla le-TBC asebhalele uChabangu empophisa ngesenzo sakhe sokunoba incwadi yokuxothisa amalunga aleli bandla ephalamende lakumakhansili. UChabangu uthi kakayitholi incwadi yakhona.
Siyawuzwa umzila wokuthi baseve ehofisini yakobulawayo, kodwa-ke ngasese babuye bathi khonkhona kabangazi, kodwa bayereceiver ama-papers ami bavume ukuthi ngililunga le-TBC. Kasikwazi-ke ukuthi bawathethe njani lawa ama-papers nxa besithi bona kabangazi.
Iningi labahlali bakobulawayo bathi ungayisebenza ekhansilini ungabangela ukuthi uhulumende abakhethele amakhansila lawa athiwa ngama-commissioners baphathe idolobho lakobulawayo. UMnumzana Melis Mpofu oligqwetha kobulawayo uthi amalunga edalela ephalamende labo bengaxotshwa bengakhalala ukuya ephalamende okwesikhathi esithize.
Umember of parliament loses his position as member of parliament nxa engaluva iparliament for 21 days ezilandelanayo without imvumo kaspeaker or president of the senate. I-21 days ezikhulunywa ngazo lapha bakhuluma ama-days lapho iparliament iyabe ihlezi khona isenza umsebenzi weparliament.
Ubele ungazwanani emhlanweni waleli bandla ukuthi ayi-caucus meeting izolo amanye amalunga esola isinqumo sokuthi bangasebenzi. Isikhulumeni saleli bandla uPrimcy Mkhwananzi ubengadobi umakhalekhukhwini wakhe. Ngingu-Ezra Chiza Sibanda weStudio 7 kobulawayo.
Umongameli wakele Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzabhidliza iHamas kulandela ukuhlasela ekwenze elizweni lakhe ngeviki ephelileyo. Lokhu kuza ngesikhathi sekulabantu abedlula inkulungwane ezine sebefile kulandela ukuqhamuka kwempile. Umphathintambo weMelika obona ukudlelana namanye amazwe uMnumzana Antony Blinken okwele Israel namuhla usebhode emazweni ayisithupha eduzane lele Israel ngenhloso yokuvimba ukumemetheka kwalempi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo Sheikh Laja Yassin ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ephansi kokholo lwesi-Islam eZimbabwe eMakomborero Insikelelo Trust.
Indaba yokuthi ubani une-ownership kule umhlaba ngabona like mina ngazalelwa ngakhulela igwebo ngaba nendlu lapho. So mina ma ngihlala kule ndlu, if ngithatha umqashi or ilodger or umuntu wenze irent, ngithi ungahlala kule home ungangeni e-sitting room, ungangeni kuthi ungisebenzisa i-dining room wena. So kube ne-agreement leyo, but umqashi lo this ilodger or i-tenant ajika athi hayi mina sengithatha le ndlu, sengifuna ukuthi wena usuke kule ndlu le uyohlala somewhere. Sekuba ne-problem leyo ukuthi umnikazi wendlu angeke ashiye umuzi wakhe, indlu yakhe, but lo umqashi lo sekazibonana ma-rights to the extent ukuthi lo mqashi unabantu bamsupportayo, abantu banemali, abantu bana amandla ufana nabo-America, ufana nabo-Britain. Because mina ma ngibhekile le cala leli sengithola ukuthi i-Britain yiyo ikhoze ukuthi ama-Jews lawa, not ukuthi ama-Jews abekho rights, no, bakhoze ukuthi ama-Jews laba bathi umhlaba lo owethu. Kune-statement bayikhuluma before 1947 bathi the land without people for the people without land.
Kuyini okungaphathisa kuyiwa phambili?
I-solution iqala lapho ukuthi i-UN iplay i-role ye-mediator. Bahlalisa abantu phansi bakhulume nabo ukuthi okay, sibe ne-agreement past years, asilandeleni le agreement, then sibone ukuthi abantu basePalestine ePalestine kunenkinga le Hamas idilwa kanjani ukuthi bangalokhu every time baba ne isikhalo bangene ku-Israel, yabona. So masiqaleni lapho ukuthi i-two-state solution leyo, even if is not 100% kubo abantu basePalestine, asiqaleni lapho kube ne-peace kukhulume lapho. Then ama-rights ukuthi ubani une-right leyo nayo le-right kuzokhuluma later, but khona manje every day abantwana bayashona, abantwana bayababulala. So angeke sichubeke kanjalo.
Lo ngusheikh Laja Yasin owenhlanganiso yemakhomborero insikelelo trust obexoxa le Studio 7 esejohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Modric Mayeresera ongumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Lemba Jewish Community.
They were attacked without warning, and when things are happening like that, even though it's regrettable that if the innocent will suffer most during conflict, there has to be a deterrent that is to be established. If me, I will have to think about if it will be my own people, I will have to think of the profession.
Abantu be-Israel babezifilela impilo yabo, bahlaselwa belibele, njalo izinto zingenzakala njalo, kufanele bazivikele. Ukuhlasela okunje kungenzakala kimi, into engiqala ukuyicabanga ikuvikeleka kwemuli yami, ikakhulu sibona ukuthi i-Israel ayisiyo eyaqala limpi, kodwa yaqalwa ikuhlasela kweHamas. Kubuhlungu nje ukuthi lapho kulokulwisana khona, kulokulahleka kwempilo kaZulu ongelasici, kodwa ngibona sengathi i-Israel ilelungelo lokuthi izivikele. Laloba abantu bekhangelane lodubo eGaza, ngikubona kufanele ukuthi i-Israel izivikele, njalo yenze lokhu ngendlela ezakwenza ukuthi ingaphindi ihlaselwe njalo kwela kusasa. Kufanele sinanzelele ukuthi ibutho leHamas elisekelwa yi-Iran alikuvumi ukuthi kube lelizwe elizimeleyo ele-Israel. Ngenxa yalokhu, kunzima ukuthi kukhulunywe iswane kube lokuthula ikakhulu ukhangelane lesitha esafungela ukukubhidliza.
You have to recognize that Hamas doesn't recognize the existence of Israel. So under those circumstances, it is difficult to negotiate a lasting peaceful solution with someone who is about to know destruction, is not negotiating such an enemy.
Lo ngumnumzana Modric Mayeresera ongumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Lemba Jewish Community obexoxa le Studio 7 eseHarare. Singangangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elekhatha lithi eleRussia selibisele kwele Ukraine abanye abantwana elabathumba kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwamazwe la. Iziphathamandla zikahulumende welekhatha zithi abantwana abane sebebiselwe kumdeni wabo. Inhlanganiso International Criminal Court yathi kumele kubotshwe umkhokheli wakwele Russia umnumzana Putin kulandela ukuthunjwa kwabantwana libutho. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ophikisa uhulumende kwele Chad umnumzana Success Masra uthi wethuleke ukubuyela ekhaya ngenxa yesimo esibi esezombusazwe elizweni lakhe lapho okubotshwa mahlayana bonke abafikisayo. UMasra okhokhela ibandla le-The Transformers uthi uzazama ukubuyela kwele Chad esuka kwele Melika ngoLwezi. Zulu ukhuthaza ukuba alandele indlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi abayibhalelwa ngodokotela ukuze bengafiki kubanga lokuphazamisa impila kahle yabo ngokuyisebenzisa ngendlela ezingaqondanga. Kubika uMark Peter Ntambe.
Omunye wabakhuthaza ukuba kulandelwe okulethwe emathasini amaphilisi nomnumzana Simon Chakawa okhuthela inhlanganiso ye-Pharmacy Advocacy Zimbabwe. Uchakawa uthi abantu abanika uZulu amaphilisi ama-pharmacies bathembekile, ngakho-ke kumele uZulu alandele abakulekayo emakhasini amaphilisi, hathi ukuyanatha santando.
Discovery, formulation, the down to the chemical structure, the clinical uses, and the side effects.
UDokotela Joyce Samba ofundisa eUniversity of Zimbabwe uthi amaphilisi anikwa ngabodokotela alakho ukuba yingozi angasetshenziswa ngendlela engayisiyo. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Kitty Tareka okhokhela inhlanganiso ye-Pharmaceutical Society of Zimbabwe othi amaphilisi alama opiates ikakhulu ayingozi uma enatha okungasebekanga. Udokotela Nkulube Kodewa okhokhela inhlanganiso elisana lezakamezwa eRua Inner City uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu benambe isidingo somuthi abawusebenzisayo ukuze bengagcini bengena-ke engozini likhona ukuthiwa i-addiction.
Ngoba ikhosi yona leyo enikiweyo kutho ukuthi ukhangele wakhangela wabonakala ukuthi nge-age yakho, nge-weight yakho, kutho ukuthi lokhu okunikiweyo kuyalingana, kupinywe kwabonakala ukuthi kuyalingana lazo zonke lezo zinto engiziqambileyo, age, weight.
Udewa uthi amafamasisti anakho ukulandela indlela umuntu anatha ngayo amaphilisi ukwenzela ukuba engambulalile kumphazamisa. Abenhlanganiso ye-South African Medical Council bathi inani labafika okuyisilinganiso sokungama-20 amabili ekhulwini 20% basebenzisa le amaphilisi athiyeneyo ngendlela engaqondanga. Ngimele iSitho 7 eHarare, ngingumaphitha Nsambi.
Sesifikile isikhathi sokulima kweleZimbabwe, abanye bekhala ngokuswelakala kwenhlanyelo okokulimisa lokunye. Kuyini okumele abalimi bakwenze ukuze bethole isivuno esihle lonyaka? Umnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology, uxoxa loGibbs Dube oweStudio 7 ngokungenziwa ngabalimi lonyaka.
Bakhulu zikambekile siyakwazi vele kuyatshisa noba izulu likhonazele kutshisa sithiyane lo mumbu kancane alesina umuntu enamanzi wakhe izijekho engathelezile. Yes, kodwa kulaba abalimi abadependa on izulu sihlanyele futhi esilunga ngama-traditional grains. Unyawuthi wethu ibele lethu ilokulama-varieties amaningi ama-open varieties angalani ayamelana nelanga elikhona. Uyakukwazi ukuthi nakanjani ngizavuna kwalokho okuncane. Akuthi-ke sesitsheliwe futhi ukuthi izulu khanya lithwane uthi nxa usekuhlanyelele khonokho imbezo lezo ezimelana nelanga sizame lokukhava indawo yethu nosiyivale ngotshani nxa kukhona sivale ngamahlanga bethi lawo amahlangu siyebuthi amahlangu sivale lokho esithi yimanje sivele ukuthi lelele izulu elincane elikhona sikwazi ukuthi ubumanzi bakhona buzahlala bukhona for an elongated time say for 2-3 months, you know, kube njalo sikhave simake sibi sivale ukuthi sizame ukuthi reduce i-evaporation.
Ye, kodwa kulokunye khonokho Baba Ndlovu okokuthi abantu bahlanyele inyawothi lokunye, kodwa siyakwazi ukuthi abanye abantu abakudli konke lokhu, manje kumele bekuhlanyeleleni khonokho.
Yazi ngombuzo omuhle lo, omuhle kakhulu. Yes, abanye abantu babathanda ukudla inyawothi, abathanda ukudla amalile eklang, you know, esithi yisogama. Kodwa kumlime nxa usendaweni ewomileyo, ukulimelani uzathatha-ke uyefaka e-GMB. Uzathatha nxa i-GMB iphuze ukubhadala ngoba velele umprayisi. Kunekhampani leyakobulawa etshona le ingwevu, iyathenga amabele, iyathenga amabele isiyabhela utshwala. Thatha imali yakhona besithengisile, uyethenga impuphu yakho eyomile kunokuthi ulambe usele umumbolini leyo usele le mali. So you rather plant in ama-traditional grains uwathengise. Yindlela yami ungawuthi ngiyawuthenga. Why? Ngoba yiyo efuye ngayo iinkukhu zami ezonakhazi. Uyabona, so bakhona abalimi abafuna iinkukhu abawafuna amabili weza kushila i-market yakhona leyo futhi ngingawuthela imali yakhona leyo isungayathenga-ke impuphu lakho yami eyomuntu lelo ngapha emandebeni lapho onganikome khona. Sigijimise futhi ukukhangela izifuyo zezingane, ngikhuluma ngembuzi, ezimvu, ngenkukhu, ovundla banabo ezincane. Wayezincane ngoba lazo ziyamelana nelanga, ziyamelana nokuswelakala kokudla. So asizame ukuthi sibone abalimi sebakhona esigabeni sibe lolwazi oluthile okufuya imbuzi okuhlezi onganiluphezulu khonokho kuqakathekile. Ngithathe njalo futhi ezinye indima zethu emasimini ethu kasilimeni ukudla kwembuzi. Bangahamba kubalimisi bazabatshela ukuthi khona ihlanyelo enje eyokulima ini ukudla kwezifuyo zabo. Khonokho kuyancedisa ukuthi nxa ukudla oku-natural sekuphelile ngale ulakho kuthatha khonokho okulimileyo ukuchole kumbe yakuchola kumbe yakugaya kumbe yenzani kumbe yakugamugamula usungafida-ke ini izifuyo zakho.
Lo ngumnumzana Everson Dlovu, ingcweti kwezokulima ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology koBulawayo, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu kusigaba sokubingelelana.
Salibonani, salibonani emsakazweni, salibonani igama uJosephine Siziba. Okwamanje ngikhuluma ngeSouth Africa. Ngizothanda ukubingelela ingane zami ezikoBulawayo, amagama azo. Ngithanda ukubingelela oqala uPrudence Mkhwebu, kubuya uMbalenhle Mkhwebu, sokusiza ukuthi leThemba Mkhwebu, uZumuzi wethu Mkhwebu. Ngithanda ukubabingelela kakhulu, ngithanda ukubabingelela kakhulu, ngibingelele nezihlobo zami ngezindawo ngezindawo. Ngibingelele udadewethu oseSiganda obizwa kuthiwa nguNaphilelani. Ngizobingelela usisi wami omncane ohlala koBulawayo eNkulumane kwaseSibile, igama lakhe engusukoluhle ubizwa ngokuthi nguNakhuluza. Ngibingelele nomkhwenyana wami obizwa kuthiwa nguLunga. Into esendingelela lani basakazi,
salibonani kuStudio 7, igama lami nguNobuhle Ngwenya odume ngelikaMasithela. Ngiyabingelela abazali bami eBhinga, uKhulu Ngwenya logogo kaMhlengi. Ngibingelele abafowethu uBeke, uDudu, uTwa, uMboni, uMelu noCina Thunjana uLubelihle. Bese ngibingelela izingane zami uNobukhosi loNdodana, uSisa, uThando, uBheki, uSilethemba. Banengi bona Nkosi yami. Nonkosi, noSiya, loMelokuhle, loSimisini, loSindiso, uFarayi, umama kaFarayi. Ngiyabonga kakhulu, ngilitshela ukuthi ngiyalithanda kakhulu.
Kusitudio 70 njani balaleli? Hayi, ubudisayo nje uNube. Umfana kagogo obudise lapha eSouth Africa. Ake ngisathanda ukubudisa i-Olet Dami kwele ngisuza le esidahala. Hayi, ithi impila yephambili khona ngapho.
Salibonani basakazi bakaStudio 7 eliseduyela iy'nhlelo zethu. Mina igama lami nguBheki Wotton. Basakazi bakaStudio 7 siyajabula iy'nhlelo zenu elisethela zona. Okuhlala mina ngiseSouth Africa eJohannesburg, ekhaya ngibuya entaba zindula. Ngibingele kumamncane wami ose-UK, yaye linjani lonke khona ngapho. Ngibingele bonke abatsha abaseZimbabwe labase-Afrika bonke ngithi asibambaneni senzeni into ezinhle phakamise Southern Africa. Ngiyabonga.
Bonani, salibonani kuStudio 7 balaleli, nengikhulumayo nguGuyton Sibanda wamatopo eLaringpop engelele wayidoda. Thanda kubingelela izihlobo zami zonke zisemazweni.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani emsakazweni. Ngiyaphila kodwa nonke, hayi mina ngiyaphila. Ngiyaphila mpela kakhulu. Okhulumayo nguSolomon Mkhokheli Ndlovu Masiza, ngokuzalwa ngiseKhezi konyongola komqabuko St. Joseph Mission, isikole engifunde kuso. Bengisathanda nami ukuthi ngibingelele wonke abangaziyo, ikakhulu inkosikazi yami uBongwe Mathia Njini Ndlovu, ingane zami Sibabongeni Masiza Ndlovu, kuzothi Awanje Masiza Ndlovu, kuzothi uSiyanda Masiza Ndlovu oseBulawayo, laba abanye balapha eGoli Sibabongeni Awanje bakhona la eGoli. Ngithande futhi ukuthi ngibonise kakhulu ngingakhohlwa odadewethu osekhaya, abasekhaya bonke nje odadewethu nabafowethu, ngibabulisa bonke, ngiyabathanda bonke. Mathia Njini ngiyamthanda, unkosikazi wami ngithanda izitayela zonke, nami ngizizongithanda ngendlela e-right.
Siyabonga kakhulu ngokusithumezela imilayo yenu. Ku-Live Talk namuhla sixoxa ngezombusazwe ezikhathaza abantu kweleZimbabwe. singakagqibi uhlelo lanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ukhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edalele ephalamende. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-CCC lithi kulesandla semfene okwenzakala kubandla leli. Silugqiba ke lapho uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.